Zilimu constitution yenyika niyo msangano wedu ndoza ndinotaura nezvazvo. Asi vanhu vane freedom yokufunga zvavanofungawo vachiexpressa maviews avo sezvamataura kuti Comrade Mupofu ativo idzi ipfungwa dzavo dzavainadzo ipfungwa dzisina kuipa nokuti vari kutapirirwa nokutonga kunoita vamunangagwa. Saka vachivashuvira kuti dai varamba varipo kusvika hamene. Asi kana mukandibvunza nezvekuti mutemo unoti kudii, ndinokuudza kuti mutemo unoti vanokwanisa kutonga for a maximum of 2 terms. Ndo zviri muconstitution.
Vamunzura, munoonawo sei mashoko aya?
Mashoko akaitisisa zvikuru, nokuti vamupofu havangatauri kuti vari kutaura pfungwa dzavo chete, nokuti ndivo Secretary for Administration weZANU-PF. Kuri kune mamwe mapato ndivo Secretary General, munyori mukuru webato iri, vasingafungidzirwi kuti vanotaura zvinhu zvavanenge vasina kunyatsofunga. Chekutanga kuti mutemo wedu weZimbabwe, sekutaura kwaita wamangwana, mutemo wedu weZimbabwe unoti president anotonga maximum ye 10 years, kuti 5 years ovhoterwa zve oenda pa 5 years. Vamunangagwa vanga vaita lucky rokuti vakapedzisa temu yava Mugabe. Saka ipapo kachidimbu ikako hakaverengwe zvako, saka kabhonasi kavo kavanenge vainako panyaya yemutemo weZimbabwe, but hawakwanisi kuita exceed 5 years vasina kuenda kuelection. Hawakwanisi kuzoti after 5 years dziya pakaita 10 years woenda kumberi. Saka mutemo wedu haubvumiri. Chechipiri ndechekuti mutemo weZimbabwe unoti kana pakanzi pakuitwa extension yeterm, extension iyoyo haibenefite munhu aripo pachinzvimbo ichocho. Pachirungu tinoti takati pa constitution ipapo, if there is an extension of a term limit, that extension does not benefit the incumbent. Saka panenge pakutobenefita umwe munhu. Saka pamutemo hazvipo netakuti logic chaiyo yekuti vanoda kuti vamunangagwe vatonge kusvika vaane makore mangani. Tine nyaya yekuti vanhu vanozoda kusvika kuma95 kusvika kuma100 years vachida kungotonga idrodambudziko reAfrica iroro. So zvavakataura hazvisi pamutemo. Then the next thing ndechekuti pane zvatakazviitira patakanyora constitution kuti paite matem limits. Tinoti paite matem limits nokuti kana vakuru voramba vachitonga vanotanga kuita more and more insensitive, more and more unable. Saka tirikuda kuti kana vanhu vapedza kutonga nyika vanoenda vachinozororaka. Zimbabwe haina shortage yemanpower.
Todzoka kwamuri vamangwana, munoti kudii nezvataurwa navamonzora? Asi hapakwanisiki here kuti paitwe kuvhota dare paramende inonzi 2/3 pozoitwa referendum munhu oenderera mberi? Zvinofamba sei?
Kana constitution ibe pari document rinenge rakawirira mwana vanhu, kana kuri kuti maprovisions ese ari muconstitution iwayo anogona kuchinjiwa kana constitution ikaitwa amendment. Apa ndiri kutaura technically kuti izvo neiyo provision inoti zvakati nezvakati hazvigoni kuchinjika kunze kwekuti zvakati zvivepo, zvinogona kuchinjwa futi izvozvo mubumbiro renyika kana kuri kana zvawanikwa zvakakodzera. Asi handisi kuti ngatichinje constitution. Ndiri kuda kudzidzisa ruzhinji rweZimbabwe kuti bumbiro renyika nyangwe richifanira kunge richiremekedzwa, kana zvawanikwa zvakakodzera rinogona kuchinjiwa. Apa handisi kuti ndiri kuwirirana nevane pfungwa yokuti mukuru wedu ngaatonge beyond 2 terms, kwete. Asi ndiri kungoti bumbiro renyika nyika ngaizvizive kuti bumbiro renyika harina kunyorwa padombo, rinogona kuchinjiwa nevaridzi venyika yachona vanova ndivo vanhu muZimbabwe, vana veZimbabwe vanogona kurichinja kana vachida.
Mapanzwa kapo vamonzora.
Hongu, muri kuona kuti vamangwana vari kutambura chiro zvikuru pakutaura especially point yekupedzisira iyi, nokuti igweta rinonyatsa kuziva kuti mutemo wacho unenge wonetsa kuchinja chinja. Chekutanga ndechekuti mutemo haubvumire kupfuura 10 years. Chechipiri ndeyokuti kana taakuextenda zvikanzi paitwe amendment yekuextenda kubva pa10 years, extension iyoyo haibenefite munhu ari muofisi. Saka zvinoreva kuti panenge pakuitwa maamendment maviri kana matatu. Saka izvozvo tiri kunyanya kumbozviitira ivana veZimbabwe. Vamunangagwa vakatonga Zimbabwe ino navamugabe kubva 1980. Saka amendments iri zviri kutisajetwa navamupofu, it is highly irresponsible. Hapana need yazvo. Kana vachida kuti ZANU PF irambe ichitonga zvo, vanogruma muvatungamiri and so on. Saka and vakada kuti extend ma term of office a president, vakumbunyikidza kodzero dzevamwewo vanoda kuita ma president nekuti variko.
Aiwa, but vamonzora, I know him as a democrat, hafani kurambidza vanhu the freedom of opinion, the freedom to express their opinion, whether you agree or disagree with the opinion, but every Zimbabwean has a right to express their opinion. Yake zvamuri kuti vamupofu vakataura kana chiri chokwadi, vamupofu vari within his constitutional right to express his own opinion on this matter.
Ndikutaura ini kuti hongu vanokwanisa kutaura. Muri correct ipapo mukoma, kuhumana hakumborambidzwa ba. Vamupofu handina kuti vakazvitaurirei, kwete. Asi I am saying his opinion is outrageous.
Asi tichidzoka kwamuri vamangwana, muchitaurawo navamunangagwa, vakambotaurawo here kuti vanoda kuenderera mberi?
Handina kumbovanzwa vachitaura nezvokuti he wants to go beyond 10 years. And I know him to be a democrat, a lawyer who respects the constitution. He has not expressed any opinion of going beyond or even asking the requesting the constitution to be amended. Na kumbovanzwa vachiti izvo, tichinje bumbiro guru romutemo kuti vabvumidzwe kutonga kwamakore anodarika gumi. Vari kutonga vachitevedzera bumbiro renyika. Enda vasati vambotaura kuti chinjai bumbiro iro kuti ivo vatonge makore anodarika gumi.
Mapanzwa kaapa vamonzora.
Asi vamunangagwa havana kuzviramba zvakataurwa navamupofu.
Vamunangagwa vakaita basa rokuti pavanhu vese vomuZimbabwe anechangotaura vosumuka voti izvo zvataura handina mboti ataura izvozvo, vane basa rakawanda rokugadzira nyika pano kutevedzera kutevera kuti nhasi ndingati chii, mangwana ndingati chii, vashayiwa basa.
Hazvina kungotaurwa havana
kutaura kana chiziva kuti havana kutaura
secretary general wavo.
No, vamupofu
vakataura
saObed Mpofu. Vakataura saObed Mpofu.
Vamunangagwa varamba vakanyarara. Silence means contentment. Silence means in agreement.
Pamagwaro ese mutemo atakadzidza ndambozvinzwa zvichinzi kana uri leader unofanira kuresponda to everything which has been said by anyone about you.
Asi kana ukaramba wakanyarara mutemo wedu, handiti vamunangagwa
ini secretary for legal affairs
ZANU PF unoti ukaramba wakanyarara unobvumirana nazvo. Ini munozvinzwa kuti ukaramba makanyarara mune muchibvumirana nazvo kamukoma.
Ini ndiri secretary for legal affairs ZANU PF. Vamupofu vamunangagwa vangaiti basa rokuti whoever ataura zvataura vachingotevedzera vachiti ndingataura zvakati haso zvataura tiripo isusu kutaura zvavanofunga. Ende ndiri kutaura sasecretary for legal affairs weZANU PF kuti vamunangagwa havana kumbokumbira kuti vanda kuita go beyond 10 years.
Asi vakaramba vakanyarara
pakanaka
vakafunga kuti mugoti unopihwa anyerere.